Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 13 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa wenera woronga kusadyidzana nemakambani pamwe nezvitoro zvevanhu vane chekuita nekuurayiwa kweupfumi hwenyika.
Hongu sekudziwa kunoita vateereri wedu panga pakaiswa bhani yanga yakaiswa nepolisi yekutisa kwase kuradhidzira, asi bhani iyoyo yaka expire musi wa 16 October. Saka taakubvumirwa nemutemo weZimbabwe kuti tiratidzire kana tine zvinyuito zvatinenge tiinazvo.
Vashandi vehurumende vanoti havasati vaziva pamire hurumende panyaya dzemihoro yavo yemabhonasi. Varimi vokurudzirwa kurima kuitira kuti vashandise mvura iri kunaya pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuratidzira kukuru pamwe nekusadyidzana nemakambani pamwe nezvitoro zvevanhu vane chekuita nekuurayiwa kweupfumi hwenyika. Mutauriri wenera uye vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti sezvo mutemo wairambidza kuratidzira muHarare wakapfuura, vave nemukana wekuti vachipinda zvakare mumigwagwa vachiratidzira. Nera inoti veiri kutsigira zvakasimba kuratidzira kuri kurongwa nevagari vachiramba mabond note, uye yatotumira shoko kumasangano akasiyana-siyana ichida kuti vanenge vaine zvekuita navo vabatsire. Ngatinzwei hurukuru yataita navamwonzora.
Hongu sekuziva kunoita vateereri wedu panga pakaiswa bhani yanga yakaiswa nepolisi yekuti tisakwanise kuratidzira, asi bhani iyoyo yaka expire musi wa 16 October. Saka taakubvumirwa nemutemo weZimbabwe kuti tiratidzire kana tine zvinyuito zvatinenge tiinazvo. Saka tiri kuda kutanga mademonstrations enera takatarisa sharudzo dzakachena. Saka mademonstrations aya takatarisira kuti tinogona kutanga kumasvondo anotevera. Saka tiri kuronga mademonstrations iwayo, asi hatisi kuita mademonstrations chete. Tine humwe hurongwa hweconsumer boycott hwatiri kuronga, zvekuti mumasvondo anouya aya tinenge tine zvimwe zvitoro zvatisingatengi kana mamwe mabhizinesi atinenge tisisadyidzane nawo evanhu vatinofunga kuti vadzvinyiriri vechitema.
Pane vamwe vari kuti kuratidzira kuri kuitwa nenera nevamwe vese vari kuratidzira hakuna pundutso yakuri kuuburitsa, munoti
hachizi chokwadi? Muone kuti kuratidzira kwashanda, munotarisa neria tinoti reaction yestate. Kuri kushanda zvikuru, ndokusaka vana zeki ava vava kutobvuma kutaura nesu nokuti takaratidzira. Even vamwe mapazi ehurumende akubvuma kutaura nesu nokuti takaratidzira. Takati isu toda kuti semapolitical parties tiri kuda mukuru wemapurisa kuti angachiuya tigomubvunzurudza nenyaya dzekurambidza vamwe vanhu kuita mapolitical activities avo. Saka nyaya iyi iri kufamba chaizvo.
Ko, panyaya dzekuti mapato ezvematongerwo enyika mushandowo pamwe chete, muri kuona muchibudirira here? Nokuti tinoona kuti kune nera, kune vamwe vari kudawo hurongwa humwe hwakasiyana nehuri kudiwawo nenera nezvimwe zvakadaro.
Chinhu chikuru chinoonesa muZimbabwe ndechokuti vanhu vazhinji vanoda kutanga chinhu chake 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 chake. Nera ndiyo yakatanga kuita nezvesarudzo dzakachena. Saka zvinenge zvakanaka ndezvekuti vanhu tongo joina na munera imomo, hatina kurambidza vanhu kuti vauye vago joina tigoita mushandira pamwe chete. Asi unoona vamwe vanotanga kutanga mapoka avo, hazvisi kunera chete, zvakatanga kana kunana ZCTU uko. Takazoona pane ma trade union ana comrade chinotimba ainzi ma ZFTU atinoti ma yellow union. But chatiri kuda ndechekuti dai vana veZimbabwe taita chimwe chete, tabatana pamwe chete kuitira kuti goshanda tese. Asi tiri kufara senera kuti tine 18 ma political parties ari kushanda ese zvakanaka chaizvo muchirongwa ichi.
Avanga vari mutauriri wenera va Douglas Monzora vari parunhare muHarare ne Studio 7. Vashandi vehurumende vanoti havasi kuziva pamire hurumende munyaya dzemabhonasi avo, sezvo yaramba yakanyarara kunyange vasvika mumwedzi wemabhonasi wambudzi. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakambenge vazivisa kuti hurumende yakanga isina mari yekupa vashandi vayo mabhonasi, asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazviramba vachiti hurumende yaizotsvaga mari yekupa vashandi vayo. Vashandi vehurumende zvikuru varayiridzi vekumaruwa vanonziwo vari kutamba nhamo nekuda kwekukundikana kutora mari dzavo kumabhanga, izvo zvinonzi zviri kuita kuti vatadze kubhadharawo zvikwerete zvavanenge vakatora. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri werimwe sangano revarayiridzi rePTUZ vatakawafira Zhou.
Hapana shoko ratirauya ende ndozvinhu zvinorwadza zvikuru sei, because varayiridzi vakanga vataurira kuvakuru venyika kuti mutambo gore nongaungosiyana. Varayiridzi vambopiwawo mari, vana vavo vambodyawo bhonasi ravo Krisimusi isati yapfuura. Zvino tinoexpekta kuti vanotungamirira nyika vacharespektawo zvido zvavarayiridzi. Asi kakushayikwa kwemari uku inotoenda kumabhendu, taatinokunga kuti dei vachitaura kuti iriko here kana kuti hakuna, tione zvokuita. Pane kungoramba vachingova investors vasingabude pachena kuti chii chiri kuitika uye tiri kuenda kupi.
Nhengo dzenyu dziri kukwanisawo here kuwana mihoro yadzo tichitarisa mamiriro akaita zvinhu kumabhanga?
Varayiridzi vakatambira mari dzavo last week, asi mari hadzisi kutoreka mumabhanga. Saka imagine kuti munhu abva kureserva kunenge uchitoita kuma $30 ouya ozopiwa $15 kubhenki. Mabhenki akawanda hatori nawo mari, vanhu vanongomukira kuenda kubhenki kunogara pabhenki vachitimba kuti mari ichauya. Vamwe vari kurara pamabhenki varayiridzi vachirara pasi panze, zvinoreva kuti hapana kuti vangaenda kuzvikoro kuti vanodzidzisa vana. Ende kumisha kwavanogara ikoko vanenge vakaitawo zvikwereti, vachitorawo kuzvitoro zvekumamisha. Zvitoro zvekumisha hazvinawo kuti ungasvaipa, vanenge vachida keshi. Saka kuti tadzokerawo kumusha ikoko anondorohwa navabereki vari ikoko.
Avanga vari mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Mutauriri webato rinopikisa reNCA vamadhoki Chivasa vanoti vari kuronga kukwikwidza musarudzo dzeby-election dzekutsvaga achamirira Bikita West muparamende. VaChivasa ava vakaberekerwa kuBikita vanoti vanoona vaine mukana wekusarudzwa nevanhu vemuBikita sezvo vaine ukama hwakanaka navo uye vachinzwisisa matambudziko pamwe nemafaro avanotarisana navo. Sarudzo idzi dzinotarisirwa kuitwa munandira wegore rinouya, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasati vazivisa zuva chairo richaitwa sarudzo idzi. Bikita West yakasara isina mumiriri muparamende zvichitevera kusungwa kwavamunyaradzi kereke veZANU PF avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Amai Beauty Chabaya ndo vanonzi vachamirira bato reZANU PF musarudzo idzi. Amai Beauty Chabaya ndo vachamirira bato reZANU PF. Ngatinzwei hurukuro yataita navaChivasa.
Ya hongu ichokwadi, ndichange ndichikwidza pasarudzo dzeby-election ndakamirira NCA. Police of Party ndiri mutauri mukuru yeNCA yakasarudza inini kuti ndinge ndiri candidate kuBikita.
Chii chakaita kuti musarudzwe nebato renyu kuti munge muchizokwikwidza musarudzo dzeBikita idzi?
Ya, chekutanga ndechekuti handisi kuenda kuBikita kuti ndiinde kundovhoterwa. Zviyazvo kuti munhu unongonzwa kuti kwaitika mavhoti kuno wobva wamanya uchienda ikoko. ini ndakazarirwa kubikita ndikakurira kubikita ndakadzidza kubikita kuzvikoro zvekuti kusurvivora kwa form 1 kwa form 4 then form 5 kwa form 6 kunonzi kumashoko kubikita zvakare kumusha kwangu zvakare kwandinobva kubikita kunonzi kwa makotore saka ini nditori mugaro wekubikita ndinonzi sazvaita kubikita matambudziko anenge achiwana vanhu kubikita kuti even vanenge vachifara chaivo chaivo ndofunga kuti ndinonzwisisa zvichemo zvavo zvimwe zvavanazvo
asi munoona here muine mukana wekubudirira kunyange muri mugari wemo nekuti munenge muchikwikwidzanawo dzimwe nguva nevanobvawo kune mamwe mapato vanenge vari vagariwo vemudunhu renyu iroro
dambudziko hombe riri mukonstituensi yebikita west ratagara tinaro kubva isiwo pataingokura rataingoona ranga rekuti kana munhu akange asarudzwa kuita MP maitongozopedzera kumuona musi wacho wanenge achitonzi ahwina sarudzo pamwe pesa pamutozombomuoni memangomuona pamwe achitofamba wakane zimota rake chinzi ah ndo MP yavo handimunoona saka inini chokwadi chandinoziva uye chirimbo chandoziva kuti vana vese vekubikita vanoziva sekuti inini samadhokuti vasa handisi munhu wekuti vangati munhu anonetsa kuona ndogara ndiri pese pamamungangofungidzira kungava kuchechi kungava kubhawa kungava pari kutambwa bhora ndogara ndichionekwa saka ndofunga kuti ivo pachavo vanotoziva kuti advantage tongoripo kana vakandivhotera ndekuziva kuti inini handingazoiti umwe MP uya kuti vangati saka MP akazoenda kupi handichamuoni kana kuti ndichange ndichingova nawo saka ndine chivimbo chokuti pari zvimwe chinhu chakanyanya kukoshera kwavari inyaya yekuti vanodawo mumiriri wavanogara achiona
zvii zvamungavimbisa kupa vagari vekubikita west
kana ndikasarudzwa kuita MP wekubikita west ndoda kutanga trust fund isingati homwe yemari ichazange ichibatsira dunhu rebikita rese ndesingatarasi kuti kubikita west chetoko kwandoda kuita member of parliament
avanga vari mutauriri wenca vamadhoc chivasa vari parunhare muHarare nestudio 7 makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Stanley Zvorwadza vanozivikanwa zvikuru vachirwira kodzero dzevanhu munyika umu tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 namukoma Stan
ndinotenda makadiko vateereri
aiwa tinoimba vateereri vari nani mukoma Stan tiri kunzwa kuti pane kuratidzira kuri kurongwa nevechidiki vari pasi pesangano retajamuka ramunovawo muri nhengo mungatiudza kuti kuratidzira uku kwakanangana nei chaizvo uye kuri kuitwa rini
kuratidzira uku hakuna kunangana nesangano retajamuka chete kuratidzira uku kuri kuitwa nemapoka ese ari kuona kuti Zimbabwe haisina kumira zvakanaka zvichisanganisira mavenda this flag this flower this gown occupy africa with square tajamuka nemamwe handisina kudoma nemazita ende kufadza kwazvo even political political parties vaakuti ivowo havachatarisa political ideology kana zviri zvinhu zvenyika kana ari maissues anoaffecta mugari wezimbabwe mapoliticians vaakukrosa voti isisiwo tiri macitizens saka vanopinda musocial movement zvinhu zviri kufadza zvikuru ende tiri kuona kuti vana vezimbabwe tihakubatana cross political divide ende kuratidzira uku kucharatidza hurumende kuti hapasina kuparadzana pakati pedu uye tiroda kuti zvinhu zvedu zvigadziriswe kana kuti iyo hurumende ifambe fambe zvayo iende tiise vamwe vari nani kana kuti vamwe vane nani vanogona kutibatsira munyika vatibatsire
kuratidzira kuri kuitwa musi wani uku
kuratidzira kuchaitwa musi wa18 November chikuru chinenge chichitaurwa pakuratidzira uku inyaya yekuti hurumende musaunze mabond notes nokuti mabond notes kuzama kupira vanhu mari yavo uye tiri kutozvinzwa kare kuti kuchina kwakanoprintwa mabond notes machinese vazara nemabond notes avanawo mudzimba Saka zvichireva kuti chinhu chinonzi bond note hachisi chiri chinhu chine chimiro pamwana weZimbabwe. Endewo tinoziva mukushanda kwemari kuti kana vanhu vasina confidence nemari haishande. Bond note hakuna ari kurida, saka yakaluza confidence. Saka hurumende vari kutambisa nguva haishande bond note muZimbabwe. Saka tichiratidza kuvaratidza kuti hatisi kurida uye tichairamba. Chechipiri, tinoda kuratidzira tichitarisa nyaya yecorruption kuti hurumende inotendera mbavha dzichiramba dzichititungamira, isi tiri kutambura zvakadai vachiba ma5 million hurumende ichingotarisa. Zvimwe zvezvinhu zvatichiratidzira tichitaura musi wa18 zvichienda mberi. After the 18th taakuronga kuti isisi vana veZimbabwe hatichada zvokuramba tichimbunyikidzwa, hatichada zvokuramba tichitambudzwa. Ma-injustices, poverty, service delivery ngazviimprovwe. Ende uyezve zvese zvinhu zvikaitwa tiri kuda kuti hurumende igone kudzoka kuvanhu ichiita account to its citizens, ichitiudza kuti zvii zviri kuitika munyika. Mumabhengi mari hatisi kudziwana, hapana ari kutiudza kuti tichikutora nzvimbo uye mari yacho kuti yakaenda kupi. Saka zvimwe zvezvinhu zvatenge tichitaura kuti kubva musi wa18 zvichienda mberi hurumende inofanira kutipa mhinduro. Kana iri kutsvaga kutipa mhinduro, ngaisunduruke vamwe vanhu vauye vatarise kuti vangatibatsire sei sevana veZimbabwe.
Chirongwa chenyu chinonzi chiichi?
# munhu wese muroad. Tiri kungotaura donzo rekuti hakuna anosara. Kare kare taiziva kuti kana zviri zvinhu zvemasocial movement zvecivic organizations, mapoliticians vanenge vakamira zvava vachiona zviri kuitika. Apa munhu wese ari kupinda, politicians, machechi, masocial movements, tiri kusangana tichitaura nyaya imwe chete. Saka indosaka muri kunzwa tichiti # munhu wese muroad. Munhu wese uyatiratidzire, munhu wese uyatiratidze kusafara kwedu pamusoro pehurumende.
Asi vazvorwadza muri kuona here kubatana kwakasimba kumasangano evechidiki ari munyika umu?
Masangano evechidiki munyika yeZimbabwe vari kubatana zvakanyanya zvikuru zvatiri kutendawo nekuona kuti vana ava vakugona kushanda vese. Asi chinongofanira kuti chizivike mukurarama kwevanhu, pane zvizhinji zvinofanira kuti zviitwe kuti vana ava vagone kushanda vese. Nokuti unoona kana vanhu vachinzi vari kushanda vese vachibva kumapato akasiyana, kumapoka akasiyana, kune mafungiro akasiyana, pane zvizhinji zvinotadza kuti wiranwe apo nepapo zvinoda kuti zvigadziriswe. Ndosaka muchiona kuti kazhinji tinokurudzira kuti kana mapoka maviri kana matatu akushanda ese, panofanira kuitwa maproper trainings kuti vanhu vanzwisise kuti tinoreveiko kana tichiti tiri kushanda takabatana nevamwe vatanga tisingashande navo muboka redu. Saka zvinhu zvatiri kutenda kuti vana vechidiki vari kubatana, asi panewo zvakare kuda kuti varambe vachidzidziswa, vachitrainwa kuti vazive kuti zvakakoshera papi kushanda pamwe chete.
Manga makateerera kune mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu, mukoma Sten Zvorwadza, muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Varimi varikokurudzirwa kuti vasarega mvura iri kunaya pari zvino ichiperera pasi sezvo mwaka iri kushanduka. Mashoko ekurudziro aya anobva kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pekunaya kuri kuita mvura mazuva ano.
Hapana chakaipa zvachose kuti varimi vagone kutanga iko zvino, nekuti kana takatarira kunaya kwayazoita iko zvino, tinoziva isu mvura ichitanga kunaya kubva kuna October zvichienda mberi. Zvazvatoita izvotoreva kuti yanga yatoda sokuti nonokei kuuya. Saka kutadza kutanga kurima iko zvino kana kudzvara iko zvino kunenge kwatova kutongotadzawo zvoko munhu. Asi sekupuwa unyanzvi hwatinonzwa hwevanoona nezvamamiriro ekunzi, vanoti iyoyi yatanga kunaya iko zvino kusvikira kunana Chipiri Chitatu mvura inenge ichingonaya anenge ari machako. Saka vanhu vanokwanisa iko zvino ndo mvura yekutanga yatawana yekuti vanhu vagone kurima vadzvare nayo, tirege kurashikirwa nayo mvura yakadai. Uye mwaka inotevera yose zvokuchapa mvura mazita zviya zvataiita kare, tochiti kwete izvozvo. Pamusoro paizvozvo vanhu vakufanira kuti vachengetedze zvakare mvura, kuchengetedze nzira dzinochengetedza mvura, dzokuita mamauchi, kufaramba tinori mapaya paya nesora sora rakaoma riya kuitira kuti tichengetedze unyoro kana kuchazoita nguva yekuti mvura inomboenda paya tinogona kuti zvirimwa zvedu zvinotora nguva yakati repei zviri zvitano.
Tinoona kuti varimi vefodya vazhinji vanenge vanga vatogadzirira kare nhondo dzavo vangadai here vaakuchidzisima kana kutimbika?
Oh, vazhinji vanga vatotanga especially veirrigation waya vanga vatotanga kuita transplant and tinokurudzira kuti iko zvino vaya vari kuita zvefodya yekunaya kwemvura ndiyo nguva yekuita izvozvo iyo ino yatapinda mairi.
Vanga vari mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chechitendero nhasi chioneso Jani weStudio 7 abata Bishop Vukani Dlahla weAbiding Hope Global International Ministries muZimbabwe. Avari kuti vana vemukereke ngavazive simba riri mushoko.
Chinhu chakakosha chandinoona isimba reruzivo pamusoro peshoko raMwari. Munhu umwe noumwe anofanira kusvika paanoziva kana kunzvera kana kutsvaga kuti magwara anotii pamusoro peupenyu hwake.
Zvinokoshei nai Bishop?
Zvakakosha pakuti shoko raMwari rinotaura kuti vanhu vangu vanoparara nekuda kwekushaya zivo. Saka chinopa Satani simba kushomeka kana kushaikwa kweruzivo rweshoko rwaMwari pamutendi. Vanhu vazhinji zvavari kumhanyidzana nazvo vachiteerera vachiti vakaenda kuteerera uyu voteerera uyu vopedzisira vamwe havachatodi kuenda kuchechi vamwe vakatogumbuka havachatodunzwa nezvechechi. Chasvitsani ipapo ndechekuti iye ari kudunga munhu hapana paakagara pasi kuti rekatimbonzvera shoko raMwari ndega kuti rinotii pamusoro peupenyu hwangu.
Asi magwaro ari mushoko akasiyana siyana haazoita kuti munhu asanzwisise here?
Kwete, shoko raMwari ukanyatsokurinzvera rinozvitsanangura, but zvoda munhu anokwanisa kunyatsotora nguva kugara pasi achitsvaga achitsvaga achidzidza achitsvaga.
Mataura zvinofadza mufundisi pamataura kuti vanhu mazuva ano nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe vanhu vangomhanya uku neuku neuku vachitsvaga rubatsiro. Vanhu vanetsekana varingotsvaga mhinduro kuti tingabatsirikana sei.
Chokwadi kuti vanhu vakatambura vanopedzisa vakutsvaga batsiro nemhinduro pose pose. Ini ndinokurudzira kuti kwese kwavari kuenda kana vafundisi vacho vasiri kukurudzira munhu kuti hongu tanamata taprofita tapedza zvese asi chienda wokumba ugare pasi unzvere shoko raMwari. Kana vafundisi vakasakumikidza vanhu kuita izvozvo ndinoona kunge zvinogadzira dambudziko rinonetsa kuzogadzira.
Okay. Mugona kutipa here mharidzo
pana Proverbs 25 chitsauko chechi2? Bhaibheri rinoti hanzi Mwari anowana kubwinya kwake akuwandisa nyaya. Hanzi kuremekedzwa futi nekubwinya kwemadzimambo kutsvaga nyaya iyi. Pachatinodzidza ndechekuti zvinhu zvaMwari zvinhu zvakawanzika. Pane kubwinya nesimba rinoonekwa muna Mwari pakuwandisa chokwadi chake. Uyezve pane kubwinya nekuremekedzwa pamadzimambo vanotsvaga zvokwadi zvaMwari. Pagwaro iri chatinoona ndechekuti Mwari anovanza zvinhu zvake, hazvisi zvinhu zvingori pachena. Asi zvinopa simba kana munhu akagara pasi akatanga kunzvera achitsvaga kunzwisisa chokwadi. Mukunzwisisa chokwadi imomo munoita kuti munhu apinde mukubwinya nesimba raMwari. Kunyange tikatarisa magwaro tinoona maapostora Pauro achinamata kuna vaKorose, kuna vaEfeso achinamata kuti vanhu vazare neruzivo rwezvinhu zvaMwari kuburikidza naMweya Mutsvene, nekuti pane simba riripo rakakosha rakadzama kuburikidza nekuziva shoko raMwari kana kuti zvokwadi zvaMwari. Saka tamu mazuva ekuti mumwe nemumwe akufanira kuchimbogara pasi achitsvaga shoko ramwari. Bhaibheri shoko dzvene ramwari rinotaura iro kuna bhuku raoziya kuti vanhu vangu vanoparara nekuda kwekushaya zivo. Saka nyaya yezivo chinhu chekuti munhu ari ega anofanira kuita shungu, anofanira kuita chidokwa-dokwa, anofanira kuita nzara yekuda kuziva chokwadi chamwari kuburikidza neshoko rake. Satani anorwisa chinhu ichi. Ndosaka munhu achiona akatanga kuverenga magwaro kana kuverenga shoko chinguva ndakaunzwa hope kana kusangonzwisisa kana kungopera simba inhau yekuti Satani anoziva kuti mune simba imomo mushoko iroro. Mutori nesimba rinokwanisa kudzikinura munhu, rinokwanisa kupinja upenyu hwemunhu.
Kana zvinhu zvamwari zvakawanzika ndozobatsirikana sei kunzwisisa?
Sichinoitika ndechekuti pakuparidzirwa paya munhu anofanha kuchiita sei? Kuchiita nzara yekuda kuziva chishoko ramwari. Vafundisi vanofanira kukurudzira chiro tikatarisa kubhuku remabasa evapostori tinotoona kuti pane kereke yainzi kereke yeBheria yekuti hanzi kwapedza kuparidzwa kereke iyoyo yaizodzika mumagwaro ichinyatso kuongorora kuti zvazvo chiparidzwa zvichokwadi here. Mukudaro madhiraivha anotanga kutokura mukunzwisisa shoko ramwari. Saka ini handisi kuti munhu chingotanga kuverenga, tiri kuti pakuparidzwa nekudzidziswa kuri kuitika kuchechi, wazochibva kuchechi waenda kumba, chiendawo wega wogara pasi wotanga kunzvera zvese zviya zvazvita sei zvazvichiparidzwa zvichidzidziswa kuti iwe ukwanise kuita sei, ukwanise kuziva chokwadi chamwari wega chinogara mumwoyo mako.
Ishe Jesu muri mwari wangu, shamwari yeupenyu hwangu, ndimi mwenje wetsoka dzangu, muridzi weupenyu hwangu. Ishe Jesu muri mwari wangu, baba shamwari yeupenyu hwangu, ndimi mwenje wetsoka dzangu, muridzi weupenyu hwangu. Mwari wangu makandipa chivimbiso,
haundisiye kusvika kumagumo.
Ishe Jesu ndinokurumbidzai,
musiki wangu ndinoti kutswai.
Mwari wangu makandipa chivimbiso,
haundisiye kusvika kumagumo.
Ishe Jesu ndinokurumbidzai,
musiki wangu ndinoti kutswai.
Ishe Jesu mwari makanaka,
munondichengeta.
Chioneso Jani weStudio 7 achitaura naBishop Fukani Hlahla veAbiding Hope Global International Ministries muZimbabwe vari parunare muHarare. Kambonzwisa kubva kuna mukanya Thomas Tafirenyika mapfumo kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNERA woronga kusadyidzana nemakambani pamwe nezvitoro zvevanhu vane chekuita nekuurayiwa kweupfumi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 13 kuLwezi 2016 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukuswelakala kwemali kubikwa kulokho kuqhubekela phambili elizweni, njalo indwendwe zabantu abafuna ukukhupha imali zabo emabhanga kodwa besehluleka zilokhu zikhula.
UJoshua Mkabuko ibisuka elayini epost office isukona ali chayo ukona hapa ku 8th Avenue abantu besiyale kuzimba siyathengisa ukuthi awudabaluki ande futhi ungawula qiniso ukuthi ulayene isikhathi sokwela imali zayithola ugcina wehle kuyithola ubuye futhi imayela ngelandela ubuyele futhi indaba yemali sikulayi kubi.
Kulezi thandani zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezedlula ichumi eziqhobe umtshado la ngalinye ndawonye, njalo sikhathi sinye ebandleni lamasabatha ele Rivonia.
Umfazi ophetwe kuhle egumeni lakhe eselethanyela kunguya watsha umzwa ngengoma ihlabelayo ingela mabala ephonga ukuthi hi 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 hi. Thina badala sibese sikwazi ukuthi sihlezi kuhle isidudla lesi. Kwenzeni konoko bafana bami?
Kwezokholo sixoxa lompostoli umnumzana Midian Dube owenkonzo ye Fountain of Grace.
Asibuyele kuMateyu 6:33. Funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo bonke. Okunye konke, kuthi kuto okunye konke endikudingayo, okunye konke endikufunayo, liza kunikwa ngemva kokuba selifumene umbuso.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuswelakala kwemali kubikwa kulokho kuqhubekela phambili elizweni, njalo indwendwe zabantu abafuna ukukhupha imali zabo emabhanga kodwa besehluleka zilokhu zikhula. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi uza kwethulela ilizwe imali yohlobo lwama-bond notes athi azancedisa ukuqeda lolu hlupho, lanxa abanye besithi izaletha uhlupho olufana lolwalethwa ngenye imali kahulumende yokuzibazela eyama-bearers checks. Ukuze sizokunenga lolu daba, sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sesile nyanga ezithile phose ezintathu ezine khonapho siyohlupho lwemali. And indaba yemali uhlupho lwayo alube nganeno luyaphambili. Kungani sitsho njalo? Ungananzelela. Lama-bank aqalisa enika abantu ama-$1,000. Ngenxa yohlupho adropa afika uma-$500. Ngenxa yohlupho adropa aya ku-$100. Amaya sedropile to 50, amaya sedropile kwezinsuku anika abantu ama-30. So ke udaba lemali lubi, njalo abantu sebelala ntambama ephelele khona phana emalayini lezimali. Ngikhuluma kanje ngibonele e-post office uJoshua Mkabuko ibisuka elayini e-post office isukona ngali chayizo khona ngapha ku 8th Avenue abantu besiyale kuzimba. Uyathengisa ukuthi awudaba lubi ande futhi ungawula qiniso ukuthi ulayini isikhathi sokwela imali zayithola ugcina wehle kuyithola ubuye futhi imayela ngelandela ubuyele futhi indaba yemali sikulayi kubi.
Akukho okunye abanini bamabhanga abakuthembisa abantu kumbe uhulumende, akukho elikuzwayo. Kuhlezi kunjalo nje.
Kuhlezi kunjalo, kodwa until uyakwazi ukuthi kulalo kule nkulumo leyama-bond bond notes le ekhulunywayo. Kodwa-ke abantu ngananzelela ibond vele abantu abayifuni. Njalo kuliqiniso ukuthi ibond asiboni izalungisa ukuthi ibond sibona ngathi izaphamanisa impilo zabantu ngamandla. So-ke abantu bathi uhulumende kabe le ndlela yokuthi asebenze la system ekhona aimprove indaba ye cash kodwa uhulumende kathi esikhuluma iqiniso uminister of finance uChinamaza ayikalampendulo la ngoba kusasa ukukhuluma lokhu sasa khulume lokhu ukavena we reserve bank umaguja la akhulume lokhu akhulume lokhu kodwa kulanda ebangcono into ziba wese
lokhu kwenzakala abantu beswela amanzi eneleyo okusebenzisa ungathi impilo injani
impilo yeZimbabwe ilokuba kulohlobo lemali lohlobo lamagesi esada asejahambe konke khona okungakunanzelela kuyama konke okuhulumende kuyadingisa uhulumende sibe esigabeni sokuthi yehluleka ngoba amazi esikhuluma ngayo ngasashota abantu abanebaba ngathi yi-councila siyo-councila uhulumende nguye lo mlando ukuthi ayenze akhiba amadamu lo esida i-bad water ukhansarise ibhomba kuphela kodwa ungananzela since 1976 lapha kobulawayo kula damu nje lelilodi selakhiwa njalo ungananzelela izambi ezikola project kade bakhuluma ngayo kula nto eyenziwayo and lo hulumende la uyadingisa ukalampendulo.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leZCTU sixoxelaye ekobulawayo. Kulandela ukunqoba kukamnumzana Donald Trump ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngeviki edluleyo, uhulumende weZimbabwe yena owetheswa izijeziso ngelemelika kanye lomanyano we-European Union uthi ulethemba lokuthi uzasebenzelana kuhle lohulumende omutsha. Lokhu kusanda ukuvezwa ngumphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Christopher Mshowe, yena oncome umnumzana Trump ngamazwi awethule esamukela ukuba ngumongameli weMelika abekhomba ukuthi ufuna kube lokubambana hatshi ukulwisana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IZANU-PF ukuthi bagijime baye phambili bahle bathi bona bazosebenzisana noTrump kubonisa ukwethuka ngoba siyazi ukuthi uTrump ngesikhathi ekhankasa ukhulumile wathi yena i-Afrika yehluleka ukuthi iqhubekele phambili ngenxa yala bantu abayali kuphuma embusweni. So iZANU-PF ukuthi izame masinyane ukuthi iyenze lokho esithi kona ukuthi extend the olive branch, but esikwaziyo ukuthi uTrump vele iZANU-PF oyiZimbabwe ngokwayo the last thing on his mind. UTrump unama problems akhe America and i-foreign policy will be the last thing azayikhangela. I-America isebenza through i-Congress system yabo njengoba kunje kunezidera le i-policy eyo eZANU-PF ethi yaletha ama-sanction eZimbabwe. UTrump angeke ayitshintshe, kuzohlala kunjalo ngoba umbuso kamgabulo kufana nakudala ngoba babona ukuthi wena uzama ukureversa yonke into Obama kade yenza. So bacabanga ukuthi labo bangabenefita kulokhu, abasoze bathole lutho. UTrump uzakontinua esenza kolokhu Obama kade yenza mayelana nomgabe ngoba umgabe into azenzayo vele ziyayangisa umhlaba wonke, akulamuntu ongafuna ukuthi wena asebenzisane naye.
Sesibuya khonapha eMelika, ubona ingani umbuso kamnumzana Trump uzabe unjani? Ubone senza konke lokhu akuthembisayo?
UTrump bekuyukukhankasa lokhwana edinga amavoti. Ezizwe ezimngenise embusweni uTrump eziningi zakhona kasoze azenze ngoba vele azihambisani nabantu abaningi asemhlabeni, zingahambisani nalabo abamvoteleyo. Usizabona uTrump esetshintsha inkulumo yakhe esebuyela esingathi kusenta engasayi ku-extreme right le kade ekhuluma ngayo. Ube wazi ukuthi wena abantu baseMelika banakholola kakhulu ngombuso ka-Obama ukuthi awubanakekeli abantu base-America. Kodwa siyazi ukuthi wena lokho ukuthi wena uzavala umngcele Mexico akusoze kube khona, lokho wama-Muslim ukuthi wena bazavalela ukuthi bengangeni akusoze kube khona. Sikubonile nxa vuma laphana ukuthi wena usekhethiwe ukuthi abe ngumongameli, uzaba ne-problem ukuthi angaba yi-one-term president ngoba i-first term yakhe vele akulanto azayenza ehambisana nalokho akade kutsho. So kuzosho ukuthi kwena abalandeli bakhe bazodana kakhulu ngoba nxa sokusiya ku-second term bazomtshela ukuthi wena usithembise lokho awukwenzanga, wasithembisa lokho awukwenzanga.
Lo umnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane, ingcwethi ecobungula ezombusazwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulezithandani zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezedlula ichumi eziqhube umtshato langalinye ndawonye njalo ngasikhathi sinye ebandleni lamasabatha ele Rivonia 7th Day Adventist Church eJohannesburg ngempela viki edluleyo. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba ekhona le kwele South Africa.
Ekuhlangene iziqabhobho, iziqamula amayezi, amaqhatanzipho, amavitikazi labazacileyo emtshatweni wabeZimbabwe abalitshumi lambili oqhutshelwe ebandleni lamasabatha eRivonia Seventh Day Adventist Church eJohannesburg empelaviki. Le yinto emangalisa amakhulu abantu abebekulo umtshato. Umfundisi weZimbabwe uFairchild Mhlophe obebusisa abebetshata laba uchazela umtshato njengento enhle ebusiswe nguThixo. Achile esivamile goli ebo masihlalisane. Wakamhlophe owatsheleza gcwala amadoda alitshumi lambili abetshata esithi umfazi uphathwa njengeqanda.
Umfazi ophethwe kuhle egumeni lakhe eselethanyela kunguya watsha umzwa ngengoma ihlabelayo ingela mabala ephonga ukuthi thina abadala sibe sesikwazi ukuthi sihlezi kuhle isidudla lesi. Kwenzeni konoko bafana bami.
Omunye wamaninakazi abetshada ngunkosikazi Sabina Ndlovu obebonakala njalo nje izihlathi zigijimisana lendlebe ngentokozo.
Esha nginawo amagama okusho nje. Ngijabule kakhulu. Into enjabulisa kakhulu nje ukuthi usezongifaka iringi. Into enjabulisa kakhulu. Sayine certificate sam.
Kanti ke umkakhe uXolisani Ndlovu ubethabe emanzi te okukadwayi ozidobhela ingqongqo lakhe efusini lakwasamakheyi.
Lolu suku vele kudala ngikulindile ukuthi lizofika nini, but namhlanje luzolwafika. Ngalokho ngijabule kakhulu ngoba yinto ebusiswe nguNkulunkulu.
Abangakatholi izithandwa bona basuke sebezimisele ukuthi loba kanjani labo bazatshata. Phakathi kokudla obekunambitha impela, izigqoko zabo makoti ebezimhlophe nke, intokazi esakhulayo usamukile Songwenya laye osethembise ukuthi uzatshada kumnyama kubomvu uthi uthathekiswe likhono lokuqabuzana kwabalitshumi lambili laba.
Bona bayamangalisa shem ukuthi baze batshade bonke kayiwani ngedeli one. That's wonderful. Yo, abantu they can ncwabuza each other. Yo, those people can kiss. I don't know whether nezindlini zabo bacabuzana kanjani. If so, angeke badivorce.
Wakamhlophe yena ubuya wafundisa abatshadayo laba amagama okukhwezela uthando nxa sebezondisene.
Ungabona ngani kuza kuphelela inyomo ungantshintsha uthi ngitsho wena phuzu lwami kumbe kakukabi lwami. Konke kurayithi mina ngifuna likwenze kuphela, lingababizi ngamabizo asemadala, ake libabize ngamabizo amatsha.
Kati-ke umeluleki Mabuza ube nguye umlomo kaUhlalwa Mpukane kuleli gigi ubabulele ngensini abaningi imbambo zaze zacela ixolo. Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Yeselichiye kancinyane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Awen bibaba silonde mawen bibaba.
Ningathola njani ke izulu kandaba namhla ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke? Ngiphoka ke lo nkosi zakazi Catherine Mthombeni. Mthombeni sawona mama.
Yebo, kunjani?
Siphilile kakhulu, kunjani sibaba?
Hayi,
America kukahle kakhulu. Ngicela utshele uZulu ukuthi wena vele usebenza ngapi ukuze abantu bayazi ukuthi sikhuluma lobani.
Communications and Marketing of the National Arts Council of Zimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Akusitshele ngeJikinya Festival ihamba njani okwamanje?
Okwamanje iJikinya Dance Festival ama-provinces sesenza ama-provincial competition. I-National Festival sayenza mhlaka 25 November eMashingo Polytechnic.
Singathi kathesike kule zikole zingaki
indlala yakhona kuma provinces sicalisile.
Ye, kule zikole zingaki khonapho ke Mthombeni?
Inesikole festival sabe sile zikole ezi-10. Iprovince la province yaletha isikole sale sithethu number 1 from iprovince yabo. Kuma provinces yachiyana inamba yesikolo abaze lazo. First position yezabuya kuma national ku festival ye national kuyenza mhla ka 25.
Ye masikangela kathesi ke singathi imgido ekhona yipi akubeke sobala khonapho.
Imgido ekhona ichiyeni but imgido oyabe ukompulsory for isikolo zonke yihosana dance. But isikolo siyakhona ukugida any other mgido because kule dance for the own choice le common dance. So for the common dance ihosana dance. Abanye bagida iJerusalem Mbembe, abanye bagida isichikicha, abanye bagida umthongoyo, abanye bagida imbakumba, abanye bagida amabhiza, especially from Matsouth bajayele ukugida amabhiza, Matnorth bajayele ukugida isichikicha, Mach Central normally it's imbakumba, Mach East bajayele ukugida iJerusalem Mbembe.
Singathi-ke abantwana bafundani emgidweni lo?
Okay, abantwana bafunda amasiko abo and bafunda khonokhwana ukuthi kuhlangana abakwenzayo njengabantwana betshengisana imigido etshiyeneyo from indawo ezihlukene lapho abavela khona. Abantwana bayafunda ukuappreciate ama-values lamanoni abanye babo ngokukhula kwabo. Alo bayafunda kuqakathekile khona lokuthi abantwana benze imigido yonaleyo. Yiyo ikusasa yakusasa.
Singathi ke iminyakeni ephelileyo bebevele bekwenza konke lokhu kodwa ubona ngazani kuyaphumelela yini kumbe kubuyele emuva imigido leyi?
Imigido leyi iyaphumelela because singakhayela even izikolo eziningi seziyenza umgido nalowo. Abantwana bayathakazelela ukwenza imigido nalowo njalo abanye abantwana sebekelwa baba lethuba. Like kathesi ngikhuluma igroup eyawina last year kwi-Virginia Dance national finals eManikaland ethiwa yiThokoyo primary school ibe lothuba lokuparticipate-a kufestival eyenzwe eTurkey ukuqalisa inyanga ephelileyo.
Mhm. Hayi siyakuzwa kakhulu-ke mamtombeni
gidona lo weGirginia.
Aha. Hayi siyakuzwa kakhulu-ke ukuthi isikhathi sesidliwa ngumangoye ngicela uvalele usuZulu ube sumtshela-ke ngokuqakatheka kwemgido leyi.
Ngithi kuZulu ngithanda ukusela uZulu ukuthi siyabanxusa kumgido lowo because umgido lowo awubhadalelwa imali. Bayabuya bakhululekile ukubuya njengezihlobo njengemuli lezisebenzi bebuye sizojabula sonke sifunda ngomgido wethu owangapha eZimbabwe.
Siyabonga kakhulu-ke Ntombi Endala ungadinwa lakusasa besiqoqa-ke lo nkosikazi Catherine Mthombeni yena osebenza kohulumende bakhangelane-ke lakhonokho okwezemgido lemikhuba etshiyeneyo njalo lemasiko kaZulu. Sizahlangana ngeviki ezayo. Oliver Lisa ngenjabulo nguThembo Zidebayo uKip Stube lilale Zulukandaba.
Siyabonga Gibbs.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com la ku-Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Sesilitshiya lo Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hobe, ngimele uNtungamile Inkomo. Namhlanje ngixoxe lo sikhulayo kucingo, unkosikazi Sandiswe Bhule, isizalwane seZimbabwe owanqoba kuncithiswano wokuba nguMiss Earth ngomnyaka ka-2014. Sixoxa nomsebenzi wakhe wokuba ngumuntu osebenzisa isikhundla sakhe ukuze alwele amalungelo abesifazane. uBhule uthe,
Miss Earth nxa ngiyikhangele ngibona ingani yi-beauty pageant leyana ikhanya lokunceda okuthize. Ngike ngakutshela ukuthi mina ngithanda ukunceda abantu kakhulu, ngokunjalo iMiss Earth nxa ngiyikhangele ibizanika ithuba lokuthi nginqede abantu ngokubafundisa ngezinto abangazinanzeleliyo. Uyabona ezinye izinto siyabe singazinanzeleli nxa sizenza. Ngokunjalo imithi ngangena kuyo ngoba yayikhanya ilokunceda phakathi kwayo.
Hayi, kungathi sesimtholile uMother Mary waseZimbabwe, he?
Yeah, sesizamelela iminyaka emlutshwane nje siyabe sesingena lathi endaweni yona leyo.
Kusukela kulelo sikhathi usiyenzeni ngempilo yakho?
Ngathi ngiqeda ku Miss S eZimbabwe ngaya ePhilippines, ngaya computer khona ngale, ngaya wina ama prizes angu 3 as well as e prize there Africa isayiwina. Esayiwina singamankazana we Africa, that was a total of 4 prizes. Ngaphenduka eZimbabwe, ngaqhubeka ngomsebenzi engangiwenza njengo Miss S. Kodwa enye into engayenzayo ukuthi ngaqhubeka ngomsebenzi wami owe footprints. Footprints sisebenza nabantwana abangathola amathuba okuthi bezithuthukise empilweni yabo lokuthi esikolweni la benze into ezingcono.
Manje usungumholi womphakathi, a community leader, njengomuntu owesifazane ophumelelayo futhi owaba ngu-Miss Earth and osebenza nawo wonke lama projects ase-footwork, awungitshele i-environment yethu ibalulekile kakhulu kanjani?
Environment yethu ibalulekile kakhulu ngenxa yokuthi konke esikutholayo noma yini sikuthola kwi-environment first. Kuqalela khonapho. Into ekhona ukuthi environment yethu lathi sonke we are very important to each other ngoba kule cycle leyani ukuthi izihlahla lazo zidinga abantu, abantu badinga izihlahla, amatshe lawa adinga abantu, abantu badinga amatshe. So mbona ngani environment is something oku very very important, kodwa thina njengabantu asikuboni ngendlela yona leyo ngoba yinto leyane yokuthi asiyinaki kakhulu, asilondolozi kakhulu into esiziphiwa nge-environment. Asiziboni i-oxygen esiyiphefumulayo, asiyiboni lula ngoba vele asizwisisi ukuthi iyabivela ngapha.
Manje sikhuluma nale legacy yakho, kubalulekile kanjani ukuthi abesifazane abalesikhundla esifana nesakho bafundise abasha ngokubaluleka kulo mhlaba?
Kuqakatheke kakhulu, especially ukufundisa abantwana ngenxa yokuthi abantwana singeke kubafundisa abasoze babone i-importance yokuba belondoloze i-environment. Ungananzelela khathesi, singafundisa abantwana bethu ngalesi sikhathi besasebancane. Ngokuya kwesikhathi labo bazaba bengabantu abazafundisa abantwana babo, labafundisa abantwana babo. Ngenxa yakhonokho uzakuthola ukuthi umhlaba wonke jikelele singenelisa ukuthi silondoloze umhlaba.
Ushilo wathi uthanda ukunikelela abantu njengomuntu osebenzisa isikhundla sakhe ukuze alwele amalungelo abesifazane. Awungitshele okuningi lalo msebenzi wakho.
Umsebenzi wami engiwenzayo, into engithandayo ukuyenza ukungena kuma grassroots ukufundisa abantwana amankazana ukuthi kumele bephathane njani. Ngenxa yokuthi umntwana oyinkazana ungaze umfundise eyedwa, umfana umfana engekho angeke uthole ibalance leyana esiyidingayo eyokuthi owesifazana kumele abe elamalungelo akhe. Amalungelo akhe wona lawo abantu bewagcina kuhle la ebemrespect. Uyathola ukuthi singafundisa umntwana oyinkazana eyedwa, abafana bayase bengasafundisekanga kuhle.
Belimamele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo Sandiswe Bhule owanqoba kumncithiswano wokuba ngu-Miss Earth ngomnyaka ka-2014. Asibeni sonke njalo ngeviki elizayo. Olivalisayo ngu-Mike Hobe, ngimele uNtungamile Nkomo. Libe ngelanga elihle.
Siyabonga Mike, ngesizwe eziphathelane lokholo silo Gibbs Dube we Studio 7.
Ubuthula abube emhlabeni, emhlabeni, ebantwini bakhe. Uthumbo alube.
Lingalitshona njani ke zulu kandaba okukhuluma lani ngu-Gibbs Dube khona ngapha ke Washington DC. Ye, khathesi yisikhathi sokholo. Namhlanje ke silo Apostle Midian Dube we-Fountain of Grace ukhona ngale-ke e-Johannesburg. Salibonani-ke umphostoli omkhulu Dube.
Yebo brother Dube, kunjani baba?
Hayi, ngiphilile kakhulu. Kunjani khona ngapha e-Joburg?
Sibona ama-floods, izulu liyana lapha amanzi, ngokunye abantu bahamba la manzi, imoto yaziguqulwa ngamanzi.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke. So konoku ke ukukhukhulwa ngamanzi siyakwazi phela ukuthi kuvele leBhayibhelini kwakubhalile ukuthi kuzaba lezulu, kuzaba lento ezinjalo. Kambe ukhona umbhalo ongabuhambelana la khona.
Ye, ungabuyela encwadini kaGenesis, usukela nje kuGenesis around chapter 17 uzuye kuma kuchapter about chapter 35. UNkulunkulu nxa ubala kuGenesis chapter 6, uNkulunkulu uthi mayebheke emhlabeni lithi iBhayibheli, wathi yena sengizisola ngabantu engibadalileyo ngoba umhlaba wonakele, ngiza kubachitha bonke. Wasetshela kuNoah ukuthi uNoah kakho umkhumbi ukuze afihle amadodana akhe, afihle nezinyamazana zonke, ukuze ngemva kokubhidlika kuqale ukuhluma kantsha izigaba zonke zempilo lemvelo. Kodwa ke uthe izulu seliphelile, asisakhangelelanga ukuthi izulu libuye libulala abantu, uNkulunkulu wabulala abantu ngamanzi, ngoba wafunga wathi nxa libona le rainbow libe kwazi ukuthi ngenzile isivumelwano sokuthi angiyikuphinda ngibhubhise isizwe ngamanzi, kodwa okusalayo ngemva kwejudgment isizwe siya kubhujiswa ngomlilo. Esikukholwayo yilokho kukhulunywa ngama-atmosphere managers okwe-climate change, kutsho ukuthi thina kumele sithandazele ukuthi umlimi izulu alilethe, kodwa alilethe ngokuthula. Ngoba uthi nxa licela izulu, ngiza kulinika izulu ngokuthula ngesikhathi elaneleyo. Uthi la kuJoel 2:23, jabulani lithokoze ngoba izulu lakuqala kalilitholanga, kodwa namuhla ngiyalinika izulu lezolo lezulu lakusasa ndawonye liliningi.
Awuboni ke eDube baba. So nxa sesikhuluma ke ngezulu siyabona ukuthi eZimbabwe kazange line kakhulu. Pho abantu kumele bebambe kanganani umbhalo lapha ukwenza ukuthi izulu line kakhulu?
Bekuvele kuthandaza, sengitsho khona esintwini Dube, wena ukhulele esigodini uyazi, besibona abantu bedlula bethela izinto kuthiwa kuyacela izulu, kodwa kibandla lalo belithi ma kungalazulu kunje kuhlalwe phansi kuhlangane amabandla wonke. Ngiyakhumbula siseGwanda sometime bekuhlangana pho samabandla wonke phela ndaba stadium, kukhulekwe kucelwe kuNkulunkulu. Umthandazo unamandla okwenza izinto ezingenzakaliyo zenzakale. So uNkulunkulu uthe aluba licela izulu, njengoba ngitshilo kuJoel, licela izulu, ngiza kunika izulu ngesikhathi salo esifaneleyo. So i-secret kumbe imfihlo yokuna lokungani kwezulu ikuJehova.
So ke umbhalo owenza khonokho ukuthi abantu baye khonakale kumapostoli bayedinga ukuthi bancediswe kuJehova, kambe kuvela ngaphi njalo kuyanga?
Asibuyele kuMateyu 6:33, funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, okunye konke, kuthi ukuthi okunye konke elikudingayo, okunye konke elikufunayo liza kunikwa ngemva kokuba selifumene umbuso. Uhluphe sesilalo ikuthi abantu kabasadingi uNkulunkulu wezinto, badinga izinto zikaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi si-acknowledge kumbe sidinge osinika izinto ukuze sibe nazo. Singagidimela izinto uNkulunkulu singanaye, akulalunto elizokwenzakala. Uhluphe sesilalo kulezi nsuku sokulabafundisi abaningi, sokulamabandla amaningi. Abantu kumele babe nenhlakanipho yokwazi, ngoba kulezinye izinto ezibonakala njengamathethi kodwa zisebenzela umbuso kaSathane. iBhayibheli lithi encwadini kaHezekiya 6, khangelani lokhu ukuthi umuntu obizwe ngumlimi aza kukhuluma konke kumele kwenzakale ngesikhathi athe kuza kwenzakala ngaso. Ma kungasenzakalanga, kumele sizibuze ukuthi ngumprofethi kamlimo yini. And okwesibili, isolution kaJehova ayipheli. Ungabala kuMtshumayeli chapter number 3 verse number 14, uthi siyazi ukuthi lokhu uNkulunkulu azasenzela khona kuyakuma kuze kube nini lanini. USathane uyazi ukunika abantu izinto, kodwa izinto zakhe zingeze sikhatane.
Mthandazi omfitshane ba,
siyabonga baba, siyabonga egameni likaJesu ukuthi umuhle ngezikhathi zonke. Busisa abantwana bakho, busisa ilizwe laseZimbabwe, busisa i-Afrika. Nkulunkulu wayinqwele bani izulu elihle elaneleyo elilokuthula, ugcine ulondoloza impilo zabo, benzele kahle ngezikhathi zonke kuze kube nini lanini. Siyabonga Nkosi, amen.
Amen mfundisi, siyabonga kakhulu ke mfundisi Dube. Ye, izulu kandaba ke lo kade umpostoli uMidian Dube weFountain of Grace okhona ngale ke eJohannesburg. Isilethemba ukuthi sizahlangana njalo ngeviki ezayo lapha ke bemele ke uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Gibbs. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.